Vachitaura patanga kugara dare National Assembly, mutauri wedare iri vaJacob Mdenda, vati paramende yapedzisira kuita misangano yayo nechitatu uye inotarisirwa kutanga kuita misangano zvekare musi wa5 Chivabvu, zvichiendera nekuti zvinhu zvinenge zvakamira sei panyaya yechirwere checoronavirus.
This will be the last sitting until the question of the corona virus is arranged.
Asi vamudhenda vatiwo misangano yemakomiti pamwe neimwe yekutsvaga pfungwa dzevanhu yambomiswawo, asi vati pane mumwe musangano nenzendo dzakatorongwa kare uye dzine vanhu vasingadarike zana zvichaenderera mberi semarongerwo azvakaitwa. Sachigaro vekomiti inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende vatendai biti vemdc vati danho iri richakanganisa makomiti akaita seyavo, iyo ine basa riri kumashure. Asi vamudhenda vati sezvo komiti iine vanhu vari pasi pezana, panogona kurongwa kuti iendere mberi nebasa rayo uye vanofanira kuronga nemunyori weparamende. Dzimwe nhengo dzekomiti yeparamende dzakaita saamai Good Luck Kwaramba veZANU PF vati havazivi kuti votangira papi kuti vadzokere kunzvimbo yavanomirira nekuda kwedanho iri.
Kuna tirogonosha diesel mangwana, tirogonosha diesel kusvikira mangwana, toita sei kuti tiende kumba? Maitei?
Asi vamudhenda vati nhengo dzeparamende chabvumidzwa kugara mahotera kusvika nemusi wechishanu, paramende ichitsvaga mafuta emotikari kuti dzidzokere kunzvimbo dzavo. Nhengo yebhodhi resangano rinoshanda rakazvimirira rePlatform for Youth and Community Development vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neparamende rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Asi chandinoda kukurudzira kwavari ndechekuti kudai vachienda kunzvimbo dzavo vadzidzise vanhu kuti coronavirus yatiri kutarisana nayo iyi yakamira sei, inofambiswa sei. Ngavatore mukana kuchidzidzisa vanhu vasasangana vakawanda, asi vanongotora vanhu vakawanda vashoma vashoma vachidzidzisa kumaconstituents avari. Zvinobatsira kuti vanhu vange vachiziva kuti coronavirus yakamira sei, nokuti vakangomira kuya kudare reparamende vongosvika vongonogara. Uyezve isu takatarisira kuti information itenderere, handizoni kuti kumira kwavaita kune kuzobatsira chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peser Wanyavati zvaitwa neparamende zvakakosha, asi vakati paramende inofanira kugara yakagadzirira kudzoka kubasa sezvo paine rimwe basa rinogona kuda kuitwa rakaita sekugadzira mabudget okurwisa coronavirus sezviri kuitika kuAmerica.
But where there is an emergency, vanofanira kugara vari prepared kuti kana chirwere chichikakura pachidiwa madecisions asingakwanisi kuitwa president ari one, vanofanira kuwanikwa vachidini, vachidzoka.
Vaendera mberi vachiti chinhu chikurusa chiri kudiwa pari zvino muZimbabwe kuti mutungamiri wenyika nevatungamiri vemapato ese anopikisa vabatane mukurwisa coronavirus sezviri kuitwa kuSouth Africa, uko mutungamiri wenyika iyo vaSiriya Ramaphosa vabatana nevamapato anopikisa vachitaura kunyika yavo pamusoro pecoronavirus.
Isu totarisira kuti vamunangagwa, tinoziva kuti vamunangagwa navachamisa MDC nezana dzisikuwirirana. Pari pano patinofanira kuwirirana, handi tiri kuona vese vari kuti upenyu hwavanhu hwakakosha, ndovanhu kavanovavhotera. Kozva zvakaipi kuti vachamisa navamunangagwa navamadhuku nakupe nevamwe vese vabude pamberi penyika vaitaura ngatitorei zvidanho zvakati kuti tiseve upenyu, vaseve masapotas avo avanovhota. Kana vari vanhu vanoti ivo muno mune government of the people for the people, vanhu ndo vari under threat, mapoliticians vanenge vane access medicine, vaifanawo kuti vamunangagwa nana vachamisa vombomira panzvimbo imwe tozati havawirirani. But vangatadza kuwirirana even kuseva upenyu hwemasapotas avo anovapa pawa racho ravanoti vanaro.
Paramende yeZimbabwe ine nhengo 350 mumatare ayo eSenate neNational Assembly, umo dzinogara dzakatsikirirana sembeva sezvo muzinda weparamende wakavakirwa nhengo dzisina kuwanda zvakadai. Kunyange hazvo Zimbabwe isati yave necoronavirus, chirwere ichi chatove munyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.